Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezano PF Emmerson Munangagwa vanoti vari kuti sarudzo dziitwe patsva kana kuti kuumbwa hurumende yemubatanidzwa vari kurota. Asi bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mashoko ava Munangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo. Vanhu vapfumbamwe vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi weBay Horse kuchegutu mudunhu reMashonaland West. Tichakupai zvabuda mitambo yemakwikwi eChibuku Super Cup quarter final yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Munangagwa nhasi vapika kuti hakuna kudzokororwa kwesarudzo kuchaitwa kana kuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa kana inofano bata matomu zvichitevera kushoropodzwa kwemaitirwo akaitwa sarudzo mwedzi wadarika idzo dzinonzi nevamwe vanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano webato ravo weCentral Committee wechizana rine gumi nepfumbamwe 109th waitirwa pamuzinda webato ravo muHarare, vaMunangagwa vati kurota kana pane vanofungidzira kuti sarudzo dzichadzokorodzwa kana kuti kuchaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Ukaona uchifunga kuti kunogona kuitwa sarudzo itswa kana kuti zvichida kuchaitwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti pachasarudzwa hurumende yakazvimiririra inombofanofambisa basa, unofanira kuziva kuti uri kurota. Vanhu vemuZimbabwe vakasarudza vatungamiriri vavanoda, naizvozvo sarudzo yavo inofanira kuremekedzwa.
Vativo bato ravo rava kuisa simba mukupundutsa nyika vachizvirova dundundu vachiti hurumende yeZANU PF yakashanda zvinomwisa mvura mumakore mashanu adarika, naizvozvo ichaenderera mberi nebasa mumakore mashanu ari kutevera. Asi nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaFelix Magalela Mafasivanda vanoti mashoko ataurwa navaMunangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo.
Izvo zvavari kutaura ndezvamagodzi matsuro naurirano, ndidzo dzichataurwa kuti tinoda here Transitional Authority kana kuti GNU. Hatisati tasvika ipapo, ngatigarei pasi tange kuidentifya problem. Tikatenderana kuti kune problem ABC togara pasi togadzirisa vanhu veZimbabwe voenda mberi.
Asi gurukota rinomirira dunhu reMidlands vaLarry Mavhima vati sarudzo dzakatoitwa dzikapera.
Aiwa, maelections takapedza kare kare. Nezvinhu zvingatarisa development yenyika kuti tingabudirira sei, vana vedu vakawana mabasa sei, nyika ingasimuka sei. Nemaelections tozozoona 2028.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sunday vanoti kutaura kwavaMunangagwa kunoratidza kuti havana chido nenyika yeZimbabwe.
Sarudzo iyi yakaitwa musi wa23 August isarudzo yekuti haina kuitwa nemuto wakanaka. Nekuda saizvozvo totarisa kuti vaMunangagwa dai vave nechido chokubatanidza nyika, totarisira kuti vangataura kuti aiwa vamwe vangu huyei titaurirane tione kuti tingaumba sei nyika, nyangwe dai vasiri kuda kuita iyo inonzi Transitional Government kana GNU. Asi zviripo ndezvokuti vatora simba nemuto iwoyo usina kururama. Vangadai vari umwe vari kuti aiwa chiuyai tibatane titaurirane tione kuti tingafambisa sei nyika yedu kuti iende mberi.
Imwe onyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaAlexander Rusero vanoti Zimbabwe inoita seyakaroiwa neakafa vachiti matambudziko ane chekuita nezvematongerwo enyika vanoona achienderera mberi.
Ukatarisa matauriro ari kuita vatungamiri venyika nevari kupikisa vese, matauriro avo yetinoti toni pachirungu haisi toni yekuyananisa, ndezvekunyombana, kutukana nekutsinyirana. Saka hapana kwatinofa tikaenda senyika yeZimbabwe. Hakuna nyika inobudirira nekunyombana, hakuna nyika inobudirira nekutsinyirana.
Musangano weCentral Committee waitwa nezanupf uyu vanga uri wekutanga kubva pakakunda bato iri musarudzo dzemwedzi wapera, idzo dzakashoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemasangano akaongorora sarudzo idzi anoti SADC, African Union, European Union neCarter Center, vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakabika mbodza. Uko CCC inoti pamusoro pekuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi zvakanaka, sarudzo idzi dzakabiridzirwa nekudaro dzinofanirwa kudzokororwa kana kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu. Nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe iyi yasimudzawo mutauro mudunhu reSADC zvichitevera gwaro rakaburitswa nechikwata cheSADC chakaongorora sarudzo uye kuzeiwa kwayo kumisangano yakaitwa neSADC svondo rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vanhu vapfumbamwe vari kunzi vafira mumugodhi weBayhorse uri mudunhu reChegutu kumashonaland west mushure mekudhirika kwemugodhi uyu nezuro. Mugodhi wegoridhe uyu unonzi uri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Miners Federation. Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vaJosephat Jaji vaudza Studio 7 kuti panguva yatataura navo mitumbi miviri yanga yaburitswa panze uye vanhu vasere vanga vakwanisa kununurwa vari vapenyu. Vamwe gumi nevatatu vanonzi vakakwanisa kubuda vega pakadhirika mugodhi uyu nezuro. Vajaji vati basa rekununura vapenyu pamwe nekuburitsa mimwe mitumbi ranga richiri kuenderera mberi. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Miners Federation nezuro raiti mumugodhi umu maive nevashandi makumi mana nevaviri. Muzvare Henrieta Rushwaya ndiwo mutungamiri weZimbabwe Miners Federation. Studio 7 yatadza kubata vakuru vesangano iri pamwe negurukota rezvemigodhi vasoda zhemu avanzi vanga vari pamugodhi uyu vachiona basa rekununurwa kwanga kuchiitwa vanhu. Ngatinzwei vajaji vachitaura.
Izvo zvinoizvo handisi kuvashaiti kumaini pane vari pasi ndevane updated zviriki zvatingaweyawo ndeekuti sosaa pane vanhu 9 vafa, out of those 9 3 varipirwa, 13 vakabuda vari vapenyu and 8 vaburitswa. Ndeipokachio yatinayo but marescue operations ari kukondina. Mainvestigations are continuing. Tine timu dziriko ikoko dziri kuita those investigations. But what is people are worried about kuti pane vanhu vamwe vachiripo pasi nekuretrieva vamwe vasati vabuda kunze. That's what people are worried about. So for now, the cause is another investigation which tinoigonaitwa neminister of mines and police.
Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vaJosephat Jaji vari parunhare neStudio 7. Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti tsaona dzakadai dzinosiririsa uye dziri kuwanda nekuda kwekuti vazhinji vevave varidzi vemigodhi havana ruzivo nezvebasa iri.
Hatina kushamiswa nedambudziko raitika kuchakari, chinhu chatanga tichitarisira uye chinhu chaticharamba tichitarisira kuti ticharamba tichinzwa nyaya dzakadaro munyika yeseZimbabwe. Nechikonzero chekuti mining pari zvino yatorwa nevanhu vezvematongerwo enyika vasina ruzivo rwemining uye vasina rudo nevashandi vavo. Saka zvinosuvisa zvakanyanya, asi handi zvinhu zvinoshamisa nekuti migodhi mizhinji chachikorokoza.
Idzo tsaona dzakadai vamaguhu, pane imwe nzira here yekuti dzinge dzichidzivirirwa nadzo? Tichiona kuti dzinenge dziri kuti wandei.
Chinhu chekutanga ndechekuti mining haisi yemunhu wese wese. Saka munhu haafaniri kungopiwa residence rekuchera mugodhi nekuti inhengo yebato riri kutonga nyika. Panofanira kuitwa ongororo yakadzama yekuratidza kuti munhu uyu ane ruzivo here rwemining. Ane here maexperts aanenge achishanda nawo anoita kuti upenyu hwevanhu uchengetedzwe.
Pane matanho amunoziwo here anotorwa, ingava hurumende inenge ichitora kana mamwe masangano kuendawo vachiinspekta kana kuona mamiriro emigodhi iyoyi kuti inenge yakamira sei panyaya dzekuchengetedza upenyu hwevanhu?
Panofanira kupinda maengineers vanoenda vachitarisa kusimba kunenge kwakaita mugodhi pasi ipapo, vachinyora mareports, marecommendations avo anofanira kuti ateererwe zvaanenge vataura. Asi zvaakuitika iko zvinezvi ndezvekuti kunyange vakaenda maengineers ivavo, zvavanotaura hazviteererwi. Saka ndodambudziko riripo, hurumende inozviziva, asi nechikonzero chekuti vanogara muhurumende vacho vachigadzira mitemo uye vanofanira kunge vachienforce mitemo yacho ndovamaminers acho, ndovapamberi pekutyora mitemo yavanofanira kunge vachiupholda ivo.
Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
America yatarisana nekumbovhara mamwe mapazi ehurumende pakupera kwezuva ranhasi zvichitevera kusawirirana kuripo pakati penhengo dzebato reDemocratic Party nedzinopikisa dzeRepublican Party mudare reparamende repasi kana kuti House of Representatives pamusoro pebhajeti rehurumende regore ra2023-2024 iro rinofanirwa kutanga kushanda mangwana. Nhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party dzakaoma misoro dzinonzi dziri kuramba kutambira urongwa hwebhajeti hwaigona kuita kuti hurumende irambe yakavhura panotanga kushanda bhajeti idzva iri. Mukuedza kutsvaga nzira dzekuti zvinhu zvisaita manyama amire nerongo, nhengo dzedare reSenate dziri kutarisirwa kushanda nhasi mugovera kuti dzione kuti dzingatambire here urongwa hwemari inomboita kuti hurumende isavhara. Kuvhara kwehurumende kunoreva kuti vamwe vashandi vehurumende vasiri mumapazi akakosha zvakanyanya vanenge vatarisana nekumbomiswa mabasa, mauto anodarika mamiriyoni maviri anomboshanda asiri kutambira mihoro uye zvimwe zvinhu zvinokanganisikawo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirirani nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi wagunyana wakutopera?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira pedzisira, asi zvino zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica, nokuti zvinondengendesa upfumi hweAmerica. Kundengendeka kwoupfumi hweAmerica kundengendeka kwoupfumi hwepasi rese, tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoupfumi pasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University Professor Elliot Masocha vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Inokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotsarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai jeke vanova ivo mudzimai anova kuZimbabwe ari kugara muSouth Africa. Amai jeke vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo semudzimai ari kugara muSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa mamuri kugara.
Tete upenyu izvinezvi zvinhu zvaoma zvasiyana nezvazvakange zviri kare, nekuti chaakunoita muno Zimbabwe neSouth Africa zvinhu zvakabatana. Saka munhu wese angofunga kuno kuri easier kuya than kuya kunana America. Munhu anongochekera nemuna Lipopo atodarika muSouth Africa. Zvinhu zvakuitika manje ndezvekuti kuti unatoona mabasa acho chete achawanikwa varungu wacho mabatiro akuchicha nekuziya nenhamo iriko kumusha kuti hakuna kumwe kwaanoenda ende vashangouya munhu. Vamwe wacho vatsvagirwa mabasa, vamwe wacho vari kubatete. Zvimwe zvinhu zvacho zvinozova zvinotimatisa kuti zvakare zvakanyanya kuti vanhu havasisina tasi kuti mawaona kavanhu vaya. Ndakaona last week imwe nyaya yakaitika kujobhe vakatoita maSouth African kuti vaungane pamwe chete vachinamata vachitaura kuti upenyu hwedu hausisina kumira zvakanaka. Tiri kubatwa, vanhu vacho vari kutibata nekutiuraya. Ndo vanhu vasina mapepa, ndo maZimbabwe. Ende vaitotaura kuti nyaya iyoyo vakatoienda kuna Minister of Home Affairs ende achaiendeswawo kumberi. Saka izvozvo zvinhu zvacho tete hatisisina kugadzikana zvekuti vanhu kuno kumunovaziya. Tete unoti kana wakakwira mukombi handitotauri shona, munhu akatondifonera ndiri mutete unofanira kutodzima foni yangu, nekuti wakangonzwa tete kunotaura shona vanobva vatanga kuti gore rinouya vachaona zvavo vakuchitorera mabasa. Saka tete zvinhu zvacho hazvina kumbotimirirawo zvakanaka.
Mabasa api amuri kuti ari kunyanyoitwa nemadzimai?
Iyoye muDzimba tete hakuna mamwe tete wakaonawo mabasa ari nani vairi watatu. Asi vazhinji tete, to be honest, chero wakadzidza chero une digiri ripi, vanhu vazhinji tirikungoita same job. Zvinoitika manje ndezvekuti kudzikisirwa kwacho tete ndekwekuti kuti munhu akadzidza akauya ane digiri kuti unatoskoona basa kuti nchanatoona basa nokuenderana nekudzidza kwandakaita zvinotinetsei. Ndekuti vanhu vemuno maSouth Africanzo vakaendawo kuzvikoro havadi kutorerwa mabasa avo. Saka chionai tete kuti unenge wabva kuZimbabwe wakaita makore mangani ukaita zvese zvawakaita ongosvika wakuita basa rekukorobwa mumba. Zvinhu zvinorwadza.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo muSouth Africa?
Taidawo kuti dai zvinhu dai zvanga zvanaka tadzokerawo kumba. Emezvi zvinhu zvacho manje sevakadzi especially isusu vakadzi tete tine matambudziko akawanda. Tisu vanhu tinoona kuti mhuri yadya here. Iye zvinezvi tete kuti uchinje randi kuendesa kuus dollar tete unoziva kutoti izvozvi so chitori nestresi zega kuti uichinje kana wakubvichinja 2000 tete kupi 100 dollars unenge uchinyanya kutambira mari. Ndine kliniki nini yangu iri kumusha kwangu rini tete izvozvi ndotounganidza mapanadol ndinounganidza mishonga ndikaenda tete kundopa free vatininzirisikana womumba. Izvozvo vakandipa chikumbiro kuti kana maakuya nititengerawo meshini, hatina kana meshini yekuchekesa vanhu zvinhu.
Kana paine vakateerera vanenge vachida kukubatsirai pamusoro pekirinika yenyu vanokubata ipapi?
Vanondibata panhamba idzodzo +27 68 34 7 4 4 3 2.
Kliniki iri kupi?
Iri kwamurehwa chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai zvikuru amai jeke kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazviitaini tete nevhalati ndaandizoriwo neshungu nekutaura neni.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeguta reHarare rekupa masimba kumahofisi ematunhu kana kuti devolution to district offices senzira yekufambisa basa nekukasika uye kuti kanzuro ikwanise kuunganidza mari dzemitero. Mukuziya nezvedanho iri, tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust, vaPrecious Shumba, takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezvedanho rekanzuru iri.
Isusu chevagari pakatopinda kanzuru muofisi musi wa 23 August vachisarudzwa newani. Mushure mekunge takuziva kuti meya ndiani, tine gwaro ratakaturira kukanzuru rataitoratidza zvatiri kuda, ende tairatidzawo sevagari kuti tiri kutsigira kuti kuve nedecentralization. Taitova kurudzira kuti vanofanirwa kuita devolve council operations zvichienderana nebumbiro remutemo section 264 inoti masimba anofanirwa kubva kumusoro achidzikiswawo kumahofisi madiki. Tarisiro yedu iri yekuti izvi zvichaiwandudza kushandwa kwebasa, kuitwa kwebasa nekanzuru pachawandudzwawo kuwe muhurongwa hwekanzuru kwevagari yatinoti citizen participation, uye kuti pachawe nekuchimbidza kugadzirisa nyaya dzeservice delivery. Saka hurongwa huri kutaurwa uhu kuti ndohwava kuita, isu tine kakuneseka kuti ko vanozongomhanya sei kungoita chinhu vasina kumbozvigarirawo pasi kuti vambotaure nemastakeholders vachipawo ripoti yekuti iyo yekutanga phase 1 yedecentralization yakambobudawo sei, zvii zvakaita kuti izombomiswe, matambudziko api avakasangana nawo.
Asi tichitarisa urongwa hwedecentralization nematambudziko agara ari muguta reHarare, zvine zvazvinoshandura here kana pasina kunge pagadziriswa chakonzera dambudziko riri muHarare?
Handifungi kuti izvi zvavari kumhanyira kuda kuita ndiyo yatingati yo solution. Dambudziko ritoripo nderekuti mari dzeguta hadzizi kufambiswa zvakanaka. Guta harina billing system, guta harina vashandi vatinoti vanonyatsotsarukana pakuita basa vane maskills acho, harina kujekesa mabasa awo. Saka kumhanya kuda kuti tinoda kuita decentralization zvine dambudziko, nekuti tiri kuona kuti dambudziko rakamboitika pekutanga richadzokeredzwa, uye tine vashandi vakangoita kungodzoka mumabasa zvisina kujeka. Vamwe vakanga vachinzi vakambosiya mabasa vadzoka vamumapositions mukanzuru, vanhu ivavo vachagona here kufambisa basa ivo vakanga vari pamberi kwekuuraya basa rekanzuru? Tiri kutarikira kuti meya vaifanirwa kudzikamisa hana vombotanga vaita consultation, vogadzirisa zvinhu zvakanetsa pekutanga kuti decentralization isabudiriri.
Imiwo sevagari matanho apa amuri kutorawo yekuti munge muchisangana neutungamiri hutsvawo.
Danho guru ratakatora nderekuti takave nehurukuro nameya weguta reHarare apo tainge tichionesana tichipawo maonero edu kuti guta ringafambe sei, akaratidzawo kuti ane urongwa hwaari kuda kuti aite, achange achiwana maupdates kubva kumadirectors kubva kumamanagers. Mushure neizvozvo wozoita hurukuro yekuti tive nemastakeholders meeting. Isusu ndo zvinhu zvatanga tichitarisira. Saka isusu chinhu chikuru chatakaita kusangana nameya, chinhu chechipiri chataita kudzidzisa vagari mumazondi edu mumastructures kuti tave neutungamiri hutsva. Hutsva uhu utungamiri hune hurongwa hwakamira hwakadai, asi hurongwa hwacho hausati hwajeka nekuti meya patakataura navo vakaratidza kuti vachiri mubasa-basa rekugadzirisa nyaya yemainduction emacancellors. Saka vakanga vasati vanyatsobuda negwaro rakajeka rekuti vari kuda kuenda kupi. Asi isu taakutoona manje kuti isu patiri kufunga kuti tiri kumirira kuti paite prosesi dzekuengeja, dzekupanana information, kanzuro iri kutomhanya kusiya vagari mumashure kuzoda kungovaudza kuti tave apa. Saka ipapo ndo patine dambudziko rekuti kanzuro haisi kusiya tsika yekuignora value yevagari.
Vakuru verimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaprofesa Shumba vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Studio 7 aina kukwanisa kubata meya mutsva weguta reHarare vaIan Makone uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu vataka vatumira panhare mbozha panguva yataenda pamhepo. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yechibuku Super Cup quarterfinals apinda munharaunda yemaquarterfinal nhasi apo Dynamos yapinda mumasemifinari mushure mekunge yarova FC Platinum mapenalty. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos yarova FC Platinum 5-3 nemapenalty. Mandava Stadium nhasi masikati ndokupinda mumasemifinari emakundano emkombe mukuru uyu. Zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1 panguva dzakatarwa dzemutambo wenhabvu. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Tanakashandirwa naDonald Mudadi pamwe nemurayiridzi wayo Genesis Mangombe avo vari kubhotswana nechikwata chenyika chemaWarriors. Chikwata chenyika ichi chiri kutamba mutambo wekuedzana masimba nemaZebras ekuBotswana mumutambo wekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kweBotswana. Dynamos yabatana neBlack Rhinos masemifinari mushure mekunge chipembere yarova Chicken Inn 2-1 muLuveve Stadium muBulawayo. Munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vari kutarisira kuti mwaka uno vanotora mukombe wechibuku Super Cup uyo wanga uchivatedza makore akawandisa apera.
Tinosvika kufinal chaiko topedzira tasimudza mukombe wacho nekuti urikugara wakangoti dzvenga mukombe, saka gore rinotoda kutarisirwa kuti tive nerombo rakanaka.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa vanoti vakatopfeka nguo dzeDynamos iyo iri pamwoyo pavo.
Kana wada dzimbari unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kutwisa peti dzimbari, as long as wakapfeka bhuru dzimbari. We love dzimbari.
Blake Rhinos iyo iri kuchatarika makundano eCastle Lager Premier Soccer League yapinda mumasemifinari aya yarova Chicken Inn 2-1 izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji. Chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti Blake Rhinos yarova maGamecocks muLuveve Stadium umo Chicken Inn isingaroveke zvekutamba. Mitambo yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mangwana apo Highlanders iri pamusha Mbaba Field Stadium neCapes United. Makepekepe ayo aimbove madzimambo ekutora mikombe haasi kutamba zvakanaka zvekuti panokwanisa kushaya chinobuda zvekare muBaba Field Stadium imomo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaShepard Size vanoti maonero avo ndeyekuti Highlanders ndiyo ichatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Ndikuona Highlanders iyo ichiwanika chikunda pamutambo iwoyo, uyezve ndikuona Highlanders ichienderera mberi ichinotora chibuku Super Cup. Nokuti league inogona kuipike ichitatu kuzoitora league, saka paSuper Cup vanhu vachari kupedzera shungu dzavo.
Mumune mumwe mutambo mangwana Herentals iri kusangana neNgezi Platinum Stars muMandava Stadium zvekware. Chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo chinobudirira kumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederation Cup. Zvikwata zvenyika zvave kutenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika zvichitevera kudzorwa kwakaitwa Zimbabwe munhabvu yepasi rese nevaFIFA musi wa10 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri, ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lo hulumende omanyano bayaphupha, esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zokwakha ilizwe. Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide Bayhaws Mine oseJegutu. Lokhu kulokudonselana kwamalunga edalela ephalamende leMelika, awamabandla amabili athi elamaDemocrats lelamaRepublicans ekupasiseni umthetho ovumela uhulumende ukubana anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lohulumende womanyano bayaphupha nje, esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zakhe zokwakha ilizwe. Lokhu kutsho emhlanganeni oqakathekileyo wedalela phezulu ele Central Committee lebandla lakhe ele ZANU-PF owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ingcitshi kwezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe, ikakhulu i-CCC neZANU-PF, ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje kabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke khuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe, hatshi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Ngiyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela. Sesenze ukuba abantu balime bezisuthise, basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC umnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi kulusizi kuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi, bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile, sebesiyaxoxa abathi dialogue negotiations.
Lokhu kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, yena othi ukukhumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-CCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions, ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Liberty Mhlanga uthi okuchiyo ngumnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathanda kuzwayo.
Ama-elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama-elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lowo ozanqoba ama elections uzayenza uhulumende. Ayithi ukuthi lowo ozadliwa kuma elections uzakhulumela ukuthi kube le GNU. I-constitution yethu ayithi ukuthi kube le GNU. So ngokunjalo ke laba bathi bafuna iGNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonoko.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela Central Committee wanamhlanje ube ngowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe, lisithi loba nje ilizwe lilezijeziso zomnotho lizimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi oyenjiwa igolide oebayhos 9 osechekutu. Lumgodi ubikwa uphansi kwenhlanganiso yomanyana oweZimbabwe Miners Federation. Umsebenzi wokuhlenga abasaphilayo kanye lokuphumisa izidumbu zabafele phakathi ubikwa uqhubekela phambili. Inani labafileyo libikwa lingaba liphezulu kulalelo elazakalayo kwamanje njengoba sokuhlengwe abantu abahlanu phakathi kwaba bangamachumi amane lambili 42 abadilikelweyo. Izidumbu eseziphunyisiwe okwamanje ngezimbili.
The Voice of America.
Lokhe kulokhu donselana kwamalunga edalela eParliamente leMelika awamabandla amabili athi elama Democrats lelama Republicans ekupasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuthi anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Lokhu sokubangwe ngamandla ikungavumelani bona bodwa ngokwabo kwamalunga ama Republicans kusipho sinye. Kulamanye amalunga alihlekana aphikisa wonke amaqhinga eza lomlawuli wabo umnumzana Kevin McCarthy emizameni yakhe yokuxazulula inkinga abalazo eziguqela ukuthi kuhlawulwe abakubutho kuphela kumbe njalo izisebenzi zikahulumende zihlawulwe okwensuku ezingamashumi amane lanhlanu 45 ezilandelayo. Inkulumo ziqhubekela phambili iParliamente ngehluleka ukuvumelana namhla phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi kumbe zisebenze zingaholi kuze kube lokuvumelana.
Lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fobendula
lamlela ndwandwe.
Izakamizi zasewange emangweni wakomvuthu mpumelelo lehlanganani sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi ubuhobe kumbe ilantana kamara esenza amaxuku ahaqhazayo njalo adlephayo. Ubuhobe bubangela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni. Kubika unokuthaba Dlamini.
Uzulu walumango uthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi waloli hlelo umnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labo mama labo baba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu benza kube kuhle ngoba lathi singakhanyela sokutshaya izihlahla ngoba ilantani ikhitshiwe lapha kade kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga ka yankwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika eUSAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lwendlela zokugeca ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo elezinyamazana, izilwane zibakhona, indlovu zibakhona. Okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni, kwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho. Kumbe indlovu ikunyathelele lapho ngoba kawutungubali, siyakubamba izigqoko, sikuhaqaza, uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelele ukuthi ziyachotshwa amehlo, uboya lobuyana buyangena, zibe sezisiba zinkomo ezibulawa ngamehlo, sezisiba iziphofu masinyane. Inkomo zethu sikhaliswe ukuthi zigcwele ukube zilokhu zibulawa ngamehlo, inkomo seziziphofu. Silahlekelwe zinkomo eziningi, zingasaboni. Inkomo ingeke igijime ibalekele isilwane njengoba nijhile ukuthi indawo yakithi le ilesilwane. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase BH10 uthi sibisabantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sibuthelela khona amadenje, lapho sitshaya khona amadenje, siprune izihlahla, sihamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi ihlahla lelana nxa libohlile la ihla phansi. So kumila utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Siyiquphuna onke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo lubuyile lwemalima lokho ebobuya lolwazi, sasingakwazi ukuthi into le iyingozi kanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalima lokho umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugecwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Ingcwethi zomkhuhlane owemvukuzane ehlasela abesilisa i-prostate cancer ziveza kubana lokhe liqonga inani labatholakala belalo imvukuzane kanye lasebe lahlekelwe ngumphefumulo eZimbabwe. Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abezempila kahle bathi kuqakathekile ukuthi abesilisa abeleminyaka esukela kwamachumi amane kusiya phezulu bahlale besiyahlolwa sikhathi sonke ukuze bazi isimo sabo ngale mvukuzane. Udokotela Josephat Chiripanyanga osebenza ezimele utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sisasephansi kakhulu isilinganiso salabo abaya ezibhedlela ukuyadinga usizo lapho bethe bananzelela ukuthi kukhona ongamanga kuhle emizimbeni yabo loba ukuhlolwa ukuze bazi isimo sabo.
Masibokhangela ubaba bethu lapho eZimbabwe vele abathandi izinto zokubona odokotela, vele ababuye ukuthi sibahlole ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bale prostate yenza yini kumbe abala.
Uqhubekele phambili udokotela Chiripanyanga ethi uZulu kumele azi ukuba limvukuzane ivame kakhulu kwabensundu kulabamhlophe.
So vele siyathi nxa usule 40 years usiya phezulu hambani kubodokotela kumbe emakliniki kumbe ezibhedleleni liyekhangela ukuthi alidla yini i-prostate cancer. But kakhulu kakhulu nxa usufike ku-60 years, khonapho siyabona ukuthi i-prostate cancer vele lapho eyaba khona vele more common. So nxa sikufike ku-60 years, hambani ezibhedleleni once a year at least liyekhangela lani ukuthi alila prostate cancer.
Inyanga kaMpandula yabekwa eceleni emhlabeni jikelele njengendlela yokukhumbuza lokusabalalisa ulwazi ngengozi yokuhlaselwa imvukuzane ye-prostate cancer. Abenhlanganiso etholisa ulwazi ngemihlobo echiyeneyo yemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe, CAZ, bathi kungalesi sizathu besebenzisa linyanga kaMpandula njengethuba lokuqhuba imikhankaso lenhlelo ezengeziweyo ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane le-prostate cancer. Umnumzana Love Mo Makurirofa, isiphathamandla senhlanganiso eye-CAZ, uveze ukuba inani labalaliswe phansi labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-prostate cancer liyaliqonga elizweni.
According to our statistics from the Zimbabwe National Cancer Registry, Zimbabwe recorded
ugwalo lweZimbabwe National Cancer Registry luveza ukuba abantu abayi 7841 batholakala belemvukuzane eZimbabwe ngomnyaka ka-2018 abayisilinganiso sokulishumi lanye ekhulwini 11% babo kungabatholakala belemvukuzane ye-prostate cancer, okutsho ukuba i-prostate cancer iyanda ebantwini.
Umakuriro fauthi okudanisayo edabeni lwaloba yiwuphi umhlobo wemvukuzane elizweni, uzulu weZimbabwe ikakhulu obaba bandise ukuyadinga usizo sekonakele kungasekho okungenziwa ukusiza lowo ogulayo.
As Cancer Association of Zimbabwe, we usually carry out programs on cancer awareness.
Thina njengenhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe sivame ukuqhuba inhlelo zokulumikisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuze sifundise abesilisa ngokuqakatheka kokuyahlolwa kusasemasinya.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Bongani Moyo oleminyaka engama-55, uthi wavuleka amehlo ngemva kokulahlekelwa yisihlobo esakhulelwa yi-prostate cancer ngenxa yokuphuza ukuyadinga usizo.
Enye into futhi engayibonayo ukuthi ukuyacheka, ukuphonga uyacheka nje kunzima lapha eZimbabwe, yomkhono wakhona omile kakubi. So ukuthi uphonga uhamba nje esibhedlela ukuthi ngifuna ukucheka ukuthi nge-prostate ubhadale izimali, kuba nzima-ke kithi lapha eZimbabwe. Kukanti sesihamba nxa sesigula nje.
Umnumzana Victor Dube waseHarare yena uthi kubalulekile ukuthi obaba bazinanzelele izibonakaliso zale mvukuzane njalo baphange badinge usizo lapho sebenanzelela abangakuzwisisiyo ngemizimba yabo.
Lokhu kuyakhanya ngoba nxa echitha amanzi kuyabonakala ukuthi hhayi angisachithi njengensuku zonke. Kuningi ongakubona ukuthi hhayi lapha akumelanga kuhle. Njalo abantu besilisa silodubo lokuthi ngezikhathi eziningi izinto zempilakahle asizikhangeli kakhulu njalo asinanzi ngazo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora osanda kubekwa kulesi sikhundla ngemva kokhetho olwenziwa kunyanga edluleyo uthi usadingisisa ukuthi azwisise ngesimo semvukuzane ye-prostate cancer kulabo abekade bevele bekhona kulolu gatsha njengoba yena esasemutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje-ke wothi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Given Moyo, ongomunye wamakhansila amathathu nje kuphela ilizwe jikelele awebandla le-MDCT abanqoba kuthetho olusanda kwedlula.
Mina mina ngabuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela ithemu yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi angibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MDCT ayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela kodwa nje ngavotela ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumvela usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kule zinto ezinkoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe senza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Kwendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi nge-Early Childhood Development Centers swe sesithi endabeni zempila kahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu ama-health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RTDF roads njalo lama-roads esingathi ngama-access roads awe-council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo bekungu-councillor Given Moyo ongwebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila
kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos lele-Black Rhinos asefinyelele esigabeni se-semi-final emncintisweni wenkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kwemidlalo edlalwe namhlanje emini. Intelele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lalo daba.
Iqembu le-Chicken linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos ngaseluveve kuthi ngasemandaba. Iqembu le-FC Platinum litshaywe nge-5-3 ngele-Dynamos ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1. Kweminye imidlalo ye-quarter final ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Cape United ngase-Barber Fields kuthi ele-Rentals College lizanqikilana lelengezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Highlanders lele-Cape United adibana ngemva kokungadlali kuhle kwimidlalo yedlule ye-league kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi kulo mehluko omkhulu phakathi komdlalo we-league lowenkezo.
Like image, so you know you have to give your all for the cup game. We want to tell our supporters that we will do our best. Let's not dwell on amateurs last minute. Let's look at the game game by game. Let's look at Caps and see what we'll play with them according to how we've trained the team.
Iqembu leLenders linqobe kanye kumidlalo yalo emihlanu edluleyo ukuthi eleCapes lona selilemidlalo yithoba munemunye lisehluleka ukunqoba umdlalo weqembu leLenders umelikha ncube laye uthembise ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine
thina endisizitshelana nje njama players ukuthi some push ukuthi yonke game ukuya samufaka masfamet points stata ma points njale iCapes so samuthi siyenze ngombejo yithi sponsors
to iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Nyakenye iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamisa inkezo kodwa lisenelisanga ukuyancintisa iAfrica ngoba ilizwe leZimbabwe belimisiwe ukuphatheka kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele FIFA. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa liqembu leBotswana isikhathi besiphele le kwi 1-1 la maqembu abedibane kumdlalo we Invitational Independence Match khona le ngase Botswana. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje sihamba lomculi we hip hop uJustice Ndebele yena ozibiza ngegama lokuthi mu JCB emculweni nango ixoxa lonto ngameli inkomo we Studio 7.
Oh yeah, bakhula befihlala babantu. Oh yeah,
I had to call KJ.
Bakhula befihlala babantu baya fake. When they see me got a no buying paper. Abantu nabakhona sebengena umswenya. Nabangane bakhona baqala ukunyamalala. Angisathembi.
Ngidabuka esikodlweni sako Sigola i-village eNtshamathe under uChief Sigola, yikho la ngikhulele khona. Ngayenza izifundo zami ze-primary level, ngasuka ngayofunda edolobheni laKwaBulawayo phakathi esikolweni abathimzi likaza high school, lapho engenze khona i-high school level yami. Ngasengirelocator ngayohlala endaweni abathi Benside, yikho lapho kuba introduced to music, ngaqala ukwenza i-music.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngitholakala ku number ethi South Africa 0782661657. Kube sokuthi bangangithola futhi na kuma social media platforms. Instagram ngitholakala ngo JCBRSA, JCB_RSA. Same to ku Facebook tholakala ngo Justice JCB or JCB. Yikho lapho abangaxhumana nami khona. Kweze Zimbabwe inombolo ngitholakala ku 0777082083. And then kweze South Africa ngitholakala ku +27742661657.
Ubachiela waphamazi abalandeli.
Amazwi nje engingaba nawo kubalandeli bami ukubonga, ukubonga uthando lwabo, ukubonga isupport yabo, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, sikhuphulwa ngabantu. Ngibonge kakhulu kini nonke ngezindawo ngezindawo. Ilizwe engitholakala kulo okwamanje ngihlala kwele South Africa.
Adam and divide. Wanna buy your house on a hill? It's just a cool plan to watch how you flow. Watch how you flow. Supposed to be so name. So fucked up. Pressure got me locked up. Thinking about the things that I left. Have a niggas thinking about the sex. Fucked up. Feelings really locked up. Mama, don't cry. I'm giving all this best. So giving all I got. We heading to the top and I ain't going back. I promise you the world and saving me with flames. Gotta make your way. It's me, Mama Nest. It's me, Mama Nest. I pray to God. Answer all my prayers. Cause when I be down on my knees, I wanna blow, I wanna glow. Ayy. Mama. 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 Anything. Mama.
Getting high, but I pray to my God, it's just a hope for the world. Nilethe Mbali ukholisile umculo ka JCB, umculo womdumo we hip hop. Isikhathi sethu wasavumiba kwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. Abantu abathoba munye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa umgodi owenjiwa igolide oyBay House Mine oseChegutu. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.